tarisa kusunga kwa itwa vane kumchanga nilangyo wa sunga na utino uona zinu shakati kuti mkusunga kwao especially kana mchini na kuchini cheza kama mwena kwenye kaka sekuleta ashipomerwa kuti jio mashuwa turwa na mayo wawa nwa mbuku kati shumetipa a very interesting angle in the development anonga kuitika either in the political in terms of development, in terms of how the new currency, the government has to maintain the new currency for it to have stability. Mufure mekunge, ramu kshanga wanua iwo mutawiri, uwebati rukutuonga, wakunda wachutu jira shukuru, kuti vanhu vanonga vabvisa karenzi vanofanira kunga ivo vachisunga kana kusungwa kwemwana wavo nekumutsvanga wakatikoshera zvikuru mukuona kwatingaita mapolitical atmosphere uye kuona zvakare kuti in terms of the enforcement nekuwasiriat kwegasi nekuenda kupi nekarenzi tinowani kuti ienforcement inge ichitambirika muvanhu.
Zvingabatsira here kuti tione vanhu vane mukurumbira wakadai vachisungwa panyaya iyoyo yemari yemavhiki?
Zvinoita ndechekuti zvinokwanisa hongu kubatsira, asi at the same time mubvunzo uripo ndewekuti mari inofanira kungoti itambiriki pasina kusungana mukati, consideres yemari haifani kuunzwa iyo nemapurisa. Takambobvako zvakare kuira iyoyo pataiona ize mapraise controls mapurisa achipinda mashop achimanikidza, asi mari iyoyo haina kuenda kuri. Saka parikutaura kuti mamajors anoiswa mukati memari anofanira kuita sufficient kuti atsigire kana kuti ange ariwo akabvisa mari yedu on the confidence yevanhu, kwete kuti mari inoitwa yekumanikidzirwa yemutemo nekusvisidzirana kana kuti nekusungana kuti itambire, ukasatambira nokusunga confidence yayo inoihodzika.